Munyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, vaDouglas Maiya, vanoti zvimwe zvakarwirwa muhondo yechimurenga kutora masimba ezvematongerwo enyika kwakaitwa nevanhu vatema.
Varwiri vorusununguko vakabudirira mukutora simba rezvematongerwo enyika kubva kuvarungu, vachiri pakuvanhu vemunyika ino yeZimbabwe, kuti vashandise simba iroro kuti vaise mitemo, vachitora zvinhano kana kuti madecisions anobatsira upenyu hwavo.
VaMahia, avo vanove nhengo yeZANU-PF, vanotiwo chimwe chakagonekwa munyika kupiwa kwakaitwa vanhu vatema mapurazi, kunyange hazvo zvakarwirwa muhondo yechimurenga zvisina kubudirira zvese. VaMahia vanoti hurumende yaive yava Robert Mugabe yakavhiringa zvinhu nekuisa vanhu muzvinzvimbo asi vasina ruzivo rwezvakaenderwa kuhondo.
Patakanga tichirwisana navo vaya, vakanga vawana mukana wokufanotungamirira mberi, wokutungamira mberi mukuita kana kuisa munzvimbo zvinhu zvisiri izvo zvatakanga tichirwira nenzira yataizvira, asi kuisa zvinhu in place zvekwavakadzidza nondo vakatorwa neold dispensation, vakapuwa zvigaro muhurumende, vakapuwa zvigaro munhengeki vemupati. Saka ndo patakazosvitswa. Akatisvitsa patakasvika nepatiri, politically and economically, is the old dispensation. Saka zvatakarwira hazvina kukwanisa kubudirira zvese, asi zvimwewo zvakabudirira.
Mumwe aive murwiri worusununguko vaShadrack Makombe vanotiwo chakanyanyobudirira kuwaniswa minda kwevanhu vatema.
Yes, zvimwe zvinhu zvatakarwira zvakazadzikiswa, although zvimwe zvisati zvanyatsokuzadzikiswa, and we are hoping kuti maybe vamunangagwa sezvo vari one of us he could address some of those issues zvatakanga tichitarisira kuti zvinogona kuitika. Chakanyanya kubudirira chikuru chatairwira ndechekuti ivhu ridzokere kuvanhu. Asi dambudziko ratakaita nderekuti pane kanguva kamwe isu semawar veterans patakambosendekwa semitanda yemabhasikoro.
Asiwo vaMakombe vanoti vamwe havachakoshesi vaimbova varwiri vorusununguko, kunyanya vechidiki vavanoti havachaoni kubatsira kwekusununguka kwenyika nekuti vanoona zvinhu zvavo zvisingachafambi. VaMakombe vanoti tarisiro yavo huru ndeyekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa varange vese vane uori munyika.
Hakuna unotiona, and some people izvo vaakutiona sekuti kurwa kwacho kwatakaita ikoko hakuna zvakwakabatsira, especially kuvana vadiki vari kupedza zvikoro izvino. Havavoni kubatsira kwokusununguka kwenyika because zvinhu zvavo vanoona sezvisingafambi. Saka tinongotiwo sezvo vaMnangagwa vati vave kurwisana neuroyi, we hope kuti vacharwisana neuroyi ihwohwo. Hapana vanozonzi vamwe vanonzi maspecial cases. Ngaangonzi munhu akaita uori hwake ngaangohusangana nahwo apedze nahwo, pano kuti iko tozoona kana kwanzi kwave kubatwa vanhu veuori tozoona vamwe vachisara, hazvizoti zvakanakidza.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika Dr. Tinashe Mawere vanoti kwavari hapana chakachinja patsika dzeutongi sezvo kuchine udzvinyiriri. Vanotiwo vanoona sekuti ropa rakadeukira mahara munguva yehondo.
Pakanzi nyika yaona kuzvitonga kuzere, zvakabva zvazadzisa kutonga kwevashoma vane masimba kwete kutonga kwegutsa ruzhinji. Hapana chinobatika chiri kuoneka zvekuti tingangoti ropa rakadeukira mahara. Chinobatika chinoshayikwa nokuti hapana chakachinja patsika dzokutonga. Chakangochinja chete vatongi vacho, asi tsika dzoudzvinyiriri dzakangoramba dziri idzodzodzo dzaishandiswa nevapambepfumi. Dzakabva dzatorwawo nehurumende yevatema ndokutangawo kudzishandisa idzodzo. Saka kutambura kwevana vevatema kwakatonyanyisa kubva zvakapinda hurumende yacho yevatema.
Mutauriri webato MGC va Daniel Molekele vanotiwo zvakarwirwa muhonde kusunungura nyika zvakasiyana zvikuru nezviri kuitika munyika pari zvino. VaMolekele vanoti Zimbabwe yava kutoda kuvakwa patsva.
Mamiriro enyika mazuva ano zvinoratidza kuti vanhu vakaenda kunze kwenyika vachinorirana kusunungura nyika vakafira mahara, vakatambudzika mahara. Zimbabwe yavanga achishuvira kuti iitike haisi iripo mazuva ano, saka kuda kuti Zimbabwe tishande patsva kuti tibude nenyika itsva, a truly free, democratic and prosperous Zimbabwe. Haikona Zimbabwe yatinawo mazuva anoyi.
Asi vamahiya vanoti kutambura kuri kuitika munyika kwakakonzerwa neutongi hwavamugabe uhwo husina kugadzirisa upfumi hwenyika, izvo vanoti zvava kugadziriswa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Hatidyi zvatashanda nhasi, tinodya zvatakashanda kare. Kureva kuti zvinoshandwa mwaka uchitanga ndo zvinozodyiwa gore rinotevera. Saka nyaya yandiri kuedza kutsanangura ndeyekuti varwiri vorusununguko zvavakarwira taimu iyoyo ndezvekugadziridza nyaya dzoupfumi zvisina kuitwa panguva yazvo, zvisina kuitwa nevakanga vaine simba, vakashandisa simba rezvematongerwo enyika rakanga rawanikwa nevarwiri vorusununguko. Vaifanira kugadzira zvinhu zvinoita kuti vanhu nhasi vange vari vakagara zvakanaka. Zvino zvazvisina kuitwa zvinoreva izvo kuti ndizvo zvakakonzera kuti muone varwiri vorusununguko vakatandanisa utungamiriri hwese hwakanga huchitonga hwatakanga taona kudhara kuti huri kukundikana.
Vakawanda vanoti havaoni kukosha kwekuzvitonga kana munyika musina mabasa, kodzero dzevanhu dzichityorwa nehurumende, muzvipatara muchishayikwa mishonga, zvinhu zvichidhura muzvitoro, vanhu vachiita zvidzidzo zvepamusoro-soro asi vachipedzisira votengesa zvinhu mumigwagwa, nepamusana pekushayikwa kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.